Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anasi, uri musi wechitatu ndira 12, 2022. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Inyaya yemabooster takambotaura nezvayo kuti munhu abaiwe nhomba kechitatu kana kuti yatinoti booster dosia. Sezvatakamboreva ndezvekuti utachiona hweCOVID-19 hwakangofanana neflu.
Zimbabwe inowana dzimwe nhomba mamiriyoni gumi kubva kuChina. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzichikurudzira vanhu kuti vabayiwe nhomba.
Isi tiri kuti wasunga zvavo vamwe wedu, asi hatizodzidzosera kumashure. Kana majere ari kunzi vashandi vachapinda nekuti vari kukumbira kunge vachipiwa muhoro inokwana, kubva hurumende ngaitenge ichawaka majere akawanda, nekuti isu hatisi kuzomira kumashure. Kunyange isi tiri panze tiri kutomobilize kuti tinge tichipinda mumastriti takawanda. Izvi zvaitika muHarare chete, asi ngavazvitarisire kwese kwese kumaprovinces ese, kumadistricti ese.
Mapurisa anorova pamwe nekusunga vanhu vanga vachiratidzira muHarare.
Tinotenda kuti basa redu nderemutatanidzwa, tinobatisa pamwe chete. Saka tichataura zvizhinji, ndochinhu chakanyanya kukoshesa kuti tiungane, tiite muonera pamwe, tozivisana kuti dambudziko riri munyika muno nderiri, nezvipi zvatingaita tese takabatana kuti tipedze dambudziko riratambudza munyika muno. Muno mune dambudziko rakakura, vanhu vari kufa vapedza kuyambuka Limpopo River, Zambezi River vachinotsvaka chouviri.
Vaimbova mutungamiri Zimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mutasa ndiwo vavesa chigaro wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vatenda mutungamiri wenyika yeChina vaXi Jinping nedanho renyika yavo rekupa Zimbabwe dzimwe nhomba dzeCOVID-19 mamiriyoni gumi. Zimbabwe yatambira nhomba idzi panguva iyo vanhu vakawanda vari kuramba vachifa nekubatwa nechirwere cheCOVID-19. Nezuro vanhu makumi maviri nemumwe chete vakafa nechirwere ichi, zvasiya vafanacho vave zviuru zvishanu nemazana maviri nemumwe chete. Vanhu mazana manomwe nemakumi matanhatu nevaviri vakabatwawo nechirwere ichi nezuro. Vanhu vabatwa nacho munyika yose vave zviuru mazana maviri nemakumi maviri nematatu, zvine mazana manomwe nemakumi matanhatu nevashanu, kana kuti 223,765. Nepenyuro yeZBC inoti vaMunangagwa pavanga vachitenda mutungamiri wenyika yeChina kuState House vati Zimbabwe iri mugwara kuti ikwanise kubaya vanhu zvikamu makumi matanhatu kubva muzana, kana kuti mamiriyoni gumi, kuti nhomba iyi inyatsoshanda zvakanaka. Panhomba yapiwa Zimbabwe nhasi iyi pane mamiriyoni matanhatu enhomba yerudzi rweSinopharm uye mamiriyoni mana emhando yeSinovac. Izvavi kureva kuti nyika yawana nhomba dzinodarika mamiriyoni makumi maviri nematanhatu dzekutenga uye kupiwa nedzimwe nyika, zvikuru kubva kuChina, Russia neIndia. Zimbabwe yakatendawo kuti munyika mushandiswe nhomba yeJohnson and Johnson. Bazi rezveutano rinotiwo vanhu mamiriyoni mana nezviuru zana nemakumi manomwe nezvitanhatu nemazana matatu nemakumi mapfumbamwe nevanomwe vabayiwa nhomba yeCOVID-19 yekutanga. Vabayiwa nhomba kaviri vave mamiriyoni matatu nezviuru zana nemakumi mapfumbamwe nezvinomwe nemakumi manomwe nevaviri, kana kuti 3,197,072. Vabaiwa nomba kechitatu, vabe zuru gumi nezvishanu, zvine zana nemakumi masere nevashanu, kana kuti 15,185. Nyanzvi munyadze zveutano, vari munyori mukuru musangano reZimbabwe Medical Association, mudunhu reMashonaland, Dr. Enoch Maida, vanoti zvakakosha kuti vanhu vabaiwe nomba dzeCovid-19 kana katatu sezviri kurudzirwa.
Muchaona kuti inyaya yemabooster. Takambo taura nezvayo kuti munhu abaiwe nomba kechitatu kana kuti yatinoti booster dose ya. Sezvatakamboreva ndezvekuti utachiona hweCovid-19 hwakangofanana neflu.
Munoreve hapa Dr. Maida mungatsanangure.
Hunonyanya kudzivirirwa nemasoja omuviri. Masoja omuviri anobatsira kuti kana utachiona ukapinda mumuviri anokwanisa kukurumidza kumhanya kunorwisana neutachiona hwevhairasi ihohu.
Sei zvakakosha?
Kuitira kuti munhu asarwariswa neutachionawo kana kurwadziswa naho. Saka kana masoja omuviri aya adaro akakurira utachionawo, munhu arapika uye munhu anonzi apora anzwa zvakanaka. Asi dzimwe nhambo masoja omuviri anokundikana, ndopamunoona kuti nyangwe achirwisana asi dzimwe nhambo anenge asina uwandu hweya hunotarisirwa kuti varwisane neutachiona uhu hwevhairasi kana hweCovid-19. Ndopamunoona kuti munhu anoramba achirwara asi nyangwe kana kuti anenge dzimbikana kana kurwarisa.
Anenge achidzimbikana papi chaizvo?
Kudzimbikana pakufema, pamuviri, kana nyangwe pakutozosvika pakurasikirwa noupenyu. Saka vesainzi nemedicine vakaona kuti zvakakosha kuti vanhu vabaiwe nhomba. Vachiona kuti kubaiwa nhomba kuya kunoita kuti masoja omuviri anorwisana noutachiona ihwohwo hweCovid awande mumuviri, zviya zvinozobatsira kuti nyange utachiona hwakawanda kana kuti hwakadzama. Asi nokuda kwokuti masoja omuviri anenge akawanda anokwanisa kurwisana zvikuru noutachiona ihwohwo, zvinozobatsira kuti kana uya aratidza kurwadzikana panyama awane kupora, kana kuti uya arwariswa noutachiona ihwohwo awane kupodzwa, nokuda kwokuti mumuviri make munenge makasimba uye muchikwanisa zvikuru kurwisa utachiona ihwohwo huchipera hose. Saka izvi zvakakosha kuti vanhu vazvizive, veruzhinji vanzwisise izvozvo.
Nyanzvi munyadze zveutano, vari munyori mukuru musangano reZimbabwe Medical Association, mudunhu reMashonaland, Dr. Enoch Maida, vachitaura vari parunare muHarare. Mapurisa anonzi avhiringidza kuratidzira kwanga kuchiitwa nenhengo dzesangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ muHarare nhasi ndokurova nekusunga vanga vachiratidzira ava. Thomas Chiripasi anotipanya inotevera.
Pisa anorwisa Mvonga Mpopoto anonzi arova nhengo dzeatu dzanga dzichangotanga kuratidzira pamahofisi enasa panga pachiitwa musangano pakati pehurumende nemamwe masangano anomirira vashandi vehurumende. Munyori mukuru weatus varobson chere vati nhengo dzisangano ravo dzarwa zvakaipisisa nemapurisa anga akapakatira zvombo. Mapurisa asati asunga vamwe varatidziri gumi nevatanhatu vanosanganisira mutungamiriri wesangano ravo vaobert masaraure.
Kutaura kwandiri kuita izvozvi mukati metorongo ramapurisa mune varairidzi vanodarika gumi nevatanhatu. Tiri kuti wasunga zvavo vamwe wedu asi hatizozvidzosera kumashure. Kana majere ari kunzi vashandi vachapinda nekuti vari kukumbira kunge vachipiwa muhoro inokwana, kubva hurumende ngaitenge ichawaka majere akawanda, nekuti isu hatisi kuzomira kumashure. Kunyange isi tiri panze tiri kutomobilize kuti tinge tichipinda mumastriti takawanda. Izvi zvaitika muHarare chete asi ngavazvitarisire kwese kwese kumaprovinces ese kumadistrict ese kusvika mihoro yedu ichinge yauya mihoro inokwana uye mihoro inotenga. Mukutaura kwatiri kuita kuno magweta edu ari mubishi kumhanya mhanya kuti vange vachimiririra vamwe wedu vawanikwa vasungwa mukuratidzira kwataita muzuva ranhasi.
Vachere vati nhengo dzesangano ravo dziri kuda kuti hurumende yewedzere vashandi mari dzemihoro, vachiti mari yavari kubhadharwa yakafarana nemitero yembwa. Vati vari kuda kuti mushandi wehurumende anotambira mari iri pasi atambira tambire mari inoita mazana mashanu nemakumi mana emadhora ekuamerica pamwedzi.
Mioro yatakawirirana nehurumende kumuna 2018 inova $540 zvichienda mberi. Izvi zvichitoteera mashoko akataurwa nehurumende mumazuva mashoma apfuura kuti ichange ichipa varayiridzi mihoro inokwana.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa vaPaul Nyati kuti tinzwe divi ravo, asi mamwe mapurisa atataura nawo ayo asingabvumirwe kutaura nevatori venhau ati nhengo dzeatuzi idzi dzanga dziratidzira zvisina kukumbira mvumo yekuita izvi kumapurisa sezvinodiwa nemutemo. Pataenda pamhepo, tanga tisati taziva kuti vasungwa ava vapomerwa mhosva ipi. Musangano wenational joint negotiating council wanga uchida kuitwa nevatungamiriri vesangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions pamwe nehurumende unonzi vana uzokwanisa kubudirira sezvo vamwe vanga vari pamusangano uyu vatadza kubatana nevamwe pamasaisai eindanet sezvo musangano wanga uchifanira kuitirwa pamasaisai nekuda kwechirwere checovid-19. Mutungamiriri weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions Amai Cecilia Alexander vati musangano uyu uchazoitwa nechishanu vanhu vose varipo.
Public Service Commission vanga vane circular ravakanyora vachiti nekuda kwecovid-19 vanhu ngavambomira kusangana zvekusangana vari vanhu, asi kuti ngavaite mameeting mwari kwake mwari kwake kudzivirira kupararira kwechirwere. Asi takumbirisa kuti musangano wemusangano wakakosha uye une chekuita nekurarama kwevanhu. Tichitarisa zvakare kuti kutanga kwegore ndopatinoisa tinonyatsoseta donzo regore rose. Tichitarisawo nemamirira zvakaita kunze uku vanhu vedu vatinomiririra vane zvavakatarisirawo uye nekuti mari dzavo zvinezvi hadzichatengi. Saka taona zviri zvinhu zvakakosha kuti tingomirira Friday. Takumbira kuti Friday tiite musangano iwoyo. Tinodaira kuti vakuru vehurumende vachazvinzwisisa uye vachatendera kuti musangano iwoyo uitwe. Takatarisana face to face musi weFriday.
Masangano anomirira vashandi vehurumende anoti nhengo dzavo dziri kuda kuwedzerwa mari yemihoro sezvo dzichiti mari yadziri kupiwa nehurumende isiri kukwana kubhadharira vana vavo zvikoro, kutenga chikafu, kubhadhara pokugara pamwe nekukwira mabhazi kuenda kumabasa. Asi hurumende inoti homwe yayo yakaboka pari zvino zvekuti haikwanisi kubhadhara vashandi vayo mari yavari kuda. Asi gurukota rezvevashandi vaPaul Mavhima vakaudza Studio 7 nemusi wemuvhuro kuti hurumende yakazvipira kutaura nevashandi kuitira kuti vaonesane mamiriro akaita zvinhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vaimbova mutungamiri weZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mutasa ndio vavesa chigaro wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition mushure mekukunda musarudzo dzaitwa padande mutande nenhengo dzesangano iri. Godwin Mangujga anotipa nyaya inotevera.
VaMutasa vawana mavhoti 25 vakakunda mukuru weVendors Initiative for Social and Economic Transformation vaSamuel Wadzai avo vawana mavhoti 23. Mukuru weNational Youth Development Trust yekuvulawayo Vusi Dhuve ndivo vave mutevedzeri wasachigaro wesangano iri mushure mekukunda muzvare Diana Alice Kuvea vechitungwisa Residence Trust. VaMutasa vatambira zvabuda musarudzo vachiti chekutanga chavachaita kubatanidza nhengo dzese dzesangano iri kuti varonge kuti votora gwara ripi, vachiti pane basa guru rinofanira kuitwa sezvo nyika yakatarisana nematambudziko makukutu.
Tinotenda kuti basa redu nderemubatanidzwa tinobatsira pamwe chete. Saka tisati taona zvizhinji, ndo chinhu chakanyanya kukoshesa kuti tiungane tiite muonera pamwe tozivisana kuti dambudziko riri munyika muno nderiri nezvipi zvatingaita tese takabatana kuti tipedze dambudziko riratambudza munyika muno. Muno mune dambudziko rakakura, vanhu vari kufa vachiedza kuyambuka Limpopo River, Zambezi River vachinotsvaka chouviri.
Vawadzai vati havana zvekutaura pamusoro pesarudzo dzanhasi, asi muzvare Kuvheya vati havana kufara nemafambisirwo aitwa sarudzo uye vati vachagara pasi nebhodh resangano ravo nhasi manheru kuti vaze zvaitika nhasi pamwe nekuona kuti votora matanho api.
Anything was there, so I can't anything was in time. The venue was changed. Vamwe vasina kufara nesarudzo dzanhasi ndiva Pride Mukono vesangano reYouth Environmental Management Trust, avo vati pane matanho avari kutora ekugadzirisa kubirirwa kwavanoti kwaitwa sarudzo.
Saka naizvozvo tiri kudaiwa sarudzo dzidziramba tichakatatatura matanho tichishandisa mutengo wecrisis coalition watiapira nyaya iyo iri ndapo vamutasa kwafanira kunge vachicheya kusvika nyaya yavo ichigapera. Kana zvinge zvaramba zvokuti tiurira nepajevaiwa tichange tichiona kuti pamwe matanho atingateera kumberi nekuendesana kumatare dzimhosva kuti nekuti hatingashuurika mapoka emaelections akaita sana zika nokudirira sarudzo iwo isuwo pachese kuti tidirirana sarudzo. Zvinhu zvinenge zvakashata izvozvo izvo.
Asi mushandi mukuru mucrisis in Zimbabwe coalition vaBlessing Vava vaudza Studio 7 kuti sarudzo dzaitwa pajekerere uye dzafamba zvakanaka. VaVava vati kusvika pari zvino hapana zvichemo zvavati vawana.
Patese panoitika sarudzo dzakadai hapashaiki vanonyunyuta, asi isu sangano recrisis coalition hatisati tawana yatingati an official complaint kune mamembers edu uye kune vanga vachisarudza vanga vachikwikwidza maelections aya. Saka tinoti kana tazowana izvozvo ndo patinozozvitarisa semusangano. Kunyora, yes, vanogona kunyora zvavo, asi code of conduct yedu haibvumiri kuti tiende tinoshambadza pano tisati tapedza kutaurirana mumba medu.
Kunze kwevatungamiri vasarudzwa nhasi, dzimwe nhengo dzeboard recrisis in Zimbabwe coalition ndiva Obert Masaraure vanove mutauriri wesangano iri navagamuchirai Mukura vanove mubati wehomwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu gumi vafa nhasi uye vamwe vanhu vapfumbamwe vakuvara zvitevera kuputika kwebhambu kuSomalia. Bhambu iri ranga rakanangana nekuparadza motokari dzevachengetedzi verunyararo dzanga dzichienda kunhandare yendege muguta guru reMogadishu. Mitengo yezvinhu muAmerica yakakwira nezvikamu zvinomwe kubva muzana muna zvita zvichienzaniswa nemakwiriro emitengo muna zvita 2020. Izvi zvinonzi zvakaita kuti mitengo ikwirisise zvisati zvamboitika mumakore makumi mana. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvine magwaro eZimbabwe Exemption Permit kana kuti ZEP ayo akapera kushanda musi wa31 zvita gore rapera zviri kutambira nemufaro danho rinonzi rakatorwa svondo rapera nedare remakurukota remuSouth Africa rekuwedzera negore rimwe chete kushanda kwemagwaro aya kuitira kupa vane magwaro aya mukana wekuwana mamwe mavhiza anovabvumidza kuramba vari munyika iyi zviri pamutemo. Sachigaro rimwe remasangano anomirira zvarwa zveZimbabwe muSouth Africa reAfrican Diaspora Forum, Dr. Vusimusi Sibanda, vanoti izvi zvave kureva kuti vanoshandisa magwaro aya havafaniri kusungwa uye vanofanira kubvumidzwa kupinda nekubuda muSouth Africa zvisina dambudziko nyaya yemagwaro avo ichigadziriswa. Dr. Sibanda vanotiwo vanotarisira kuti vemabhanga nemakambani vacharemekedza danho iri. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinoda kusvika zviuru zana nemakumi masere zvinonzi zvine magwaro eZEP aya. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 naDr. Sibanda nezvenyaya iyi.
Hongu, hurumende yeSouth Africa yakaburisa inonzi Immigration Directive 1 of 2022 inova iyo inotaura nezvekuti vanhu veZimbabwe zvizvarwa zveZimbabwe zvaishandisa maexemption permit hazvifaniri kusungwa for the next 12 months. Vanofanirwa kubvumirwa kupinda vachibuda munyika sekunge vanga vaine maZEP avo iwaya vasina kuonetswa nemapurisa kana kushungurudzwa pabhodha kana kuone maimmigration official.
Musiyano uripo pagwaro ramataura iro kana chizivisa ichochi chakaburitswa svondo rapera nezvavakanga vakazivisa gore rapera uri papi?
Musiyano ndewekuti gore rapera vanga vati iyo hapana munhu achawana rubatsiro asina umbowo hwekuti aaplayira passport imwe ende umbowo hwacho hunenge huri receipt yekuVSS.
zvavaita iko zvino ndezvekuti havachatauri nyaya yeumbo iya uye havachatauri nyaya yekuti munhu ngaaunze proof asi kuti angobatsirwa chete for the next 12 months.
Tinonzwa kuti vakawanda vanga vachinetseka kumabhanga nemamwe mapoka emusouth africa emuma anobatsira vanhu. Shoko irori riri kutambirwawo sei kumabhanga ikoko nekumahofisi mamwe?
Shoko irori rakapiwa vanhu nderemukati ratinoti internal memo yaitumirwa kumadepartments ehome affairs. Ranga risiri kutumirwa kumabhanga kana kuti kumaemployers. Saka harinyatsobatsira zvaro kumaemployers nekumabhanga nekuti rakatumirwa kuvanhu. Asi tiri kuona kuti mabhanga mazhinji anga atanga zvavo kusanetsana nevana vezimbabwe vachida nyaya yekuti vaextende because vanenge vari kunzwisisawo kuti aiwa vachine ugare hwemuno for the next 12 months. And havasi kuda kurasikirwa nemaclients.
Tichitarisa panyaya yekurudziro yeSouth Africa yekutiwo panguva iyoyi vana vezimbabwe vanga vachigadzirisa ugaro hwavo, ndedzipi nzira dzokuti vanhu vanokwanisa kutora kuti vagadzirise kugara kwavo muSouth Africa zviri pamutemo?
Vanogona kuita kuapplyra hatinoti maspecial skills or scarce skills permits kana kuti marelative visas, especially vaya vanenge vakazowana kana kuwanikwa nevanhu vane permanent residence kana vane ugare hwemuno. Uyezve pane imwe yatinoti general work permit isiri zvayo common nenyaya yekuti haigoni kuwanikwa nekuti zvinodikana zvacho kuti munhu awane general permit zvakawandisa nekuti kampani inozotora munhu iyeye chimupa basa inofanirwa kuratidza kuti yakaadvertisa munyika mese pakashayika munhu anogona kuita basa iroro uye department of labor inofanirwa kuvapa certificate kuti aiwa munhu uyu zvechokwadi skill iyi haipo ndosaka achipiwa basa iroro. Saka zvatinoona zvinodikanwa kuti munhu awane mapemiti wayo hazvisi nyore. Tinongoona nzira mbiri chete inova yescarce skills kana kuti munhu kana achinge aapplyla relative visa.
Tinoona kuti sangano renyu gore rapera rakamhenge richitorawo matanho ekupikisa danho rehurumende yeSouth Africa irori. Zvii zvamuri kuitawo gore rino?
Nyaya iyoyo ichiri kuenderera mberi nekuti patiri iko zvino takatomirira kuti vapindure pamapepa akanga aiswa mukoti ekuti danho ravo ravakatora harisi pamutemo. Takatoona ivo vakatotangawo kutumira matsamba kuvanhu, matamba ekuti vagone kutumira marepresentations kana kuti zvikumbiro zvavo kuna deputy director general ekuti aiwa izvi hatiri zvipariri nenyaya yekuti zvinoshungurudza kodzero dzevanhu nepapi. Saka vari kuedza kugadzirisa zvavasina kuita zvakanaka pekutanga zvatinoti kutaudzana nevanhu vasati vatora danho iroro. Saka iko zvino takamirira kuti tione kuti vanhu vachapindura vachiti chii asi nyaya yedu haisati yabva kukoti ichiripo iroendera mberi.
Avo vanga vari sachigaro veAfrican Diaspora Forum, Dr. Vusimusi Sibanda, vari parunare muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Imwe nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika ishanda yakazvimiririra vari Joyce Ngwenya vari kurudzira utungamiri hwemapato ezvematongerwo enyika achakwikwidza musarudzo yekutsiva nhengo dzakadzingwa mudare reparamende dzichaitwa musi wa26 kurume kuti asiyane netsika yekuisa vachakwikwidza musarudzo vavanoda vasingatevedzere zvido zvevanhu vachavhota musarudzo idzi. Vangwenya vanoti nyaya yekuti vakuru vemapato vanomanikidza vanhu vasingadiwe kuti vamirire mapato musarudzo yagara ichikonzera kuti vanhu vazopedzisira vavhotera mamwe mapato kana kusatopinda musarudzo zvachose senzira yekuratidza kunyunyuta kwavo. Vanoti bato reMDC Alliance rinofanira kupamukana nhengo dzakadzingwa muparamende neMDC kuti dzikwikwidze zvakare sezvo dzakadzingwa dzisati dzapedza nguva yadzo zviri pamutemo. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navangwenya.
Kana takanangana nebato reMDC Alliance hatifangwe kuzvisinetsa Jonga nokuti pane vanhu vakabviswa vakaitwa recalled vakadaidziwa vakabviswa muparamende. Saka zvino mutsindo kana vanhu vacho vakabviswa vakadzokera vari macandidates zvisinei nokuti zita ravo rinoshandisa nderipi nekuti ndo vanhu vakagara varipo hazvinganyanyi hazvo kunetsa. Asi zvingangodaro kuti pane vamwe vakashaya tingangoti semuzvari Miriam Mushai vakashaya ndo pazvinozonetsa kuti vatungamiri vesangano vanogumira kunge vane vanhu vavanoda. Asi matauro aitwa navachamisa ndeyekuti vachasarudza vanhu vanodiwa nevanhu tisingazive kuzi anopefo paitwa makwakatanwa paprovincial election. Asi ichokwadi vachonga kuti zvingangodaro kuti vatungamiri pene vavanoda zvangonakawo kuti vanhu vasarudze munhu wavanoda nokuti ndo vachavhota.
Mataura emibato reMDC Alliance vakanga varipo vakabviswa pazvigaro vari vamuri kutarisira kuti vanofanira vachingodzoka vachikwikwidza asi uko kunenge kune vamwe vagadzirirawo kuti vanga vachipindawo muzvigaro izvozvo
ichokwadi kana zvakadaro hazvinetse nekuti kungodzokera kamustructure macho vongotiwo vanhu vari mustructure vanenge vachidani nekuti mukomajuma zvagara zvichiitika makore ega ega kana vakangoisa vanhu vasiri kudiwa nevanhu kuda kuzano kuda kumdc alliance kuda kuzapu kuda kuzano ndonga havavavhoteri vanhu vacho ndofunga sevanhu vakadzi vakadzidza vakaenda kuchikoro ngavadzidzewo nehistory zvakaitika zvacho zvinoitika hazvo dzimwe nguva kuti vanhu vanodiwa nevanhu havana macapacity yacho havana maresources asi zvive zvakuda kuconsensus kusva kuti vanhu vanosarudzwa vange vachikwanisa kuti vamiririre vanhu vavasarudza hazvinei nokuti huri kubato ripi vanhu ngavasarudzwe necapacity kwete nokuti vanogona kuimba maslogan chete
totarisawo nguva iripo kubva nhasi kusvika nguva ichaitwa sarudzo inguva ingakwanira here vanenge vachida kuti vange vachikwikwidza kana mapato ezvematongerwo enyika kutsvaga rutsigiro
apo ndopakaposheka nyaya yacho nekuti ngatirangarirei kuti mabyelections akanonoka aifanira kunge achiitwa 90 days after vanhu vabviswa muparamend asi nenge rekuti hurumende ndezeki vaitaura nezvedenda recovid zvakazozikanwa hazvo asi ndofunga kuti nini mapato kana ari mapato agara ari serious nenyaya dzepolitics vagara vane vanhu vavo vangava vakatarisira uyezve mavoters akagara akagadzirirawo asi tongoziva kuti zeki akatadza kuti nyorese mafirst time voters sokuona kwanguo ndofunga time yacho ishoma asi nenge ari kuti by election iri muconstituency kana muwadi handifunga kuti ingatora nguva kuti mapato anga achizivisa vanovhota mapromises nezvitsidzo zvaangange vachida kuti vange vachigutsa munharaunda mavo
zvimwe zvamungakurudzirawo vemapato ezvematongerwo enyika vachakwikwidza musarudzo idzodzi dzeby election vangwenyu
chokwadi chiripo ndechokuti vajonga hatide mhirizhonga bumbiro remutemo redu rinobvumidza kuti vanhu vaite misangano vasangane vamwe vachikurukura mumapepanhau mapublic broadcast edu muzv saka hurumende ongaite uchidzidza zvakaitwa kuzambia nedzimwe nyika ngavangovoregera vanhu vangoita zvavanoda vachikampena mapatowo ngavazvibate tinoziva kuti pane chigumbu vamwe vakagumbuka vakatorerwa mazita asi ngatiratidze kuti tadzidza tabudirira uyezve tatarisa mberi neshure kuona kuti titova kuti zvibatewo kuti sarudzo yedu inge ichitarisirwawo sesarudzo yakachena
vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda vakazvimiririra vari Joyce Ngwenya vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7.
Vateereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kukuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U-band neC-band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu www.voashona.com kana paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Chirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tirikutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Zimbabwe inowana dzimwe nhomba mamiriyoni 10 kubva kuChina. Mapurisa anorova pamwe nekusunga vanhu vanga vachiratidzira muHarare nhasi. Vaimbova mutungamiri weZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mutasa ndivo vavesa chigaro wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku isikati senda baku VOA.